Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo mbudzi 12/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Iri vhoti rinonyararidza vanoda kufamba vachinyepa vachiti ZANU-PF haidivi navanhu. Hakuna chinoratidza kudiwa kwebato reZANU-PF kupfuura vhoti inopinda mubaloti.
Bato reZANU-PF rotora chigaro cheChegutu West muNational Assembly mushure mekunge mumiririri wacho vaJohn Paradza vakunda musarudzo yeby-election yakaitwa neZuro.
Hakuna hatisati tasvika pachinhanho sekuti senyika tinokwanisa kubata sarudzo dziri pachena dzinobuditsa munhu anenge achidiwa nevanhu kunyanya-nyanya kumaruva.
Asi vebato rinopikisa reCCC vanoti sarudzo iya ina kufamba zvakanaka sezvo vachiti nhengo dzavo dzaichichidzirwa nevanofungidzirwa kuti ndevebato reZANU-PF. Mumwe murwiri weCCC vatapfuma Neymasaya vekumabvuku vakapambwa neZuro pamwe chete navaJeffrey Carlos nevanofungidzirwa kuti vasori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF ratora chigaro cheGutu West muNational Assembly mushure mekunge mumiririri waro vaJohn Paradza vakunda musarudzo yeby-election yakaitwa neZuro. Vaparadza avo vanova zvekare mutevedzeri wemunyori anoona nezvevechidiki muPolitburo vawana mavhoti zviuru makumi nemaviri zana nemakumi mana nemasere 12,147 kuti vakunde musarudzo iyi pamwe nevakakwikwidza vakazvimirira vaSebastian Mudzingwa vachiwana mavhoti chiuru nemazana masere ane makumi masere nemashanu 1,775. Vamwe vange vachikwikwidza musarudzo idzi ndiva Ephraim Murudu navaRobson Kurwa veNCA. Izvi zvaziviswa mangwanani ano paConstituency Command Center paMatiza Primary School nevanga vari mukuru wekufambiswa kwesarudzo idzi vaAugustine Musasa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira. Tinzwe pamire bato ravo.
Sepato reZANU-PF zvinotifadza nekutisimbaradza kana vana veZimbabwe vachiratidza kuti vari kuwirirana nekutenderana nemapolisi ari kuitwa navamunangagwa. Iri vhoti rinonyararidza vanoda kufamba vachinyepa vachiti ZANU-PF haidivi navanhu. Hakuna chinoratidza kudiwa kwebato reZANU-PF kupfuura vhoti inopinda mubaloti. Isu seZANU-PF zvinotipa simba kuti tichiramba tichiwedzera kushanda pamapolisi edu nekuti zviri kuratidza kuti isu zvatinoronga nezvinoshuvirwa nevana veZimbabwe zviri kufambidzana.
Asi kakunonzi vanhu vaichityidzirwa zvemhando yepamusoro kwagutuko kuti muzohwina kudai, munoti iwo nemashoko iwawa?
Zvekuti munhu akatyisidzirwa handioni zvichishanda nokuti imwe nyika yeZimbabwe nevanhu vakadzidza vanoziva kuti pandinopinda mubaloti ndinopinda ndoga. Zvandaita imomo ndini ndoga ndinozviziva nemwoyo wangu. Saka ani hazvokuvhundutsirwa dzinenge dziri nhema. Dai taitovhundutsira kana kuita zvakaipa kudaro potse potse taisatozovhoterwa. Chinoitwa ZANU-PF ivhoterwe inhau yekuti tinoita mapurogiramu anenge achiindisa nyika mberi. Uye opozisheni vanongoonekwa kuti chavo izvezvi pavaku kukasta wana cha wanukura kungu kunana pashineza shungu cha hizu nukuti Zimbabwe hende mbira wana
tarisiro yenyu sebato kwa gutuko jama wina kudaye yawa ipi
isu tichipa kwa gututa kuta kutichindo kunda jine mtindo muna disemba kukula wayo kutichinda tichindo katrisa saka kanganisika mno kasti kukula wayo tikunde wanu ashare wanu wanu watungamira wanu ashandira wachua itrashika naka wachende sanyikane mshimbo za wari mbele izozo zvinokwa nzikani sanu PF parts
avo vange vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vange vari parunare kuHarare nestudio 7 tabatawo vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCCC vapromise makwananzi kuti tinzwewo divi rebato ravo panyaya iyi
Semataura arikuita munhu wese zvabuda musarudzo izvi. Zvinongoratidza kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzoda kuti dzigadziriswe. Hakuna hatisati tasvika pachinhano sekuti yekuti senyika tinokwanisa kubata sarudzo dziri pachena dzinobuditsa munhu anenge achidiwa nevanhu kunyanya-nyanya kumaruva ndokwatinoona kuchitika chitsotsi chakawandisa kuvhundutsira vanhu kwakawandisa kupisa misha yevanhu kudzinga maagents nezvimwe zvakasiyana-siyana zvinoita zvinoreva kuti zvinenge zvabuda musarudzo izvozvo hazvitambiriki
saka nezvose izvozvi zvamuri kubata zvamunoti hazvifambi zvakanaka musarudzo muchiti kudini kuenda mberi
nyika yakamira pakaoma mukoma wangu yakamira kuti panofanira kuti pagariwe pasi paitwe nhaurirano yekuti nyika iende mberi mune zvakanaka iende mberi paite kuvandudzwa kweupenyu hwevanhu hatigoni kuenda mberi nemamiriro atakaita tichiita basa rekuuraya vanhu kuvhundutsira vanhu kupisa misha yevanhu tichizviitira sarudzo chete chete kuti tiite zvinhu zvakaoma kudaro tichiitira kuti tisarudzwe tiwane simba hazvigoni kuti zvirambe zvichiitika izvozvo saka naizvozvo isusu tinoti munofanira kuita kutaurirana munyika nyika igadzikane pazoitwa sarudzo dzichange dzichigutsa munhu wese kuti sarudzo dzakaitwa nebudikidzo yacho yanga yakajeka
avo vange vari vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa reCCC vapromise mukwananzi avo vange vari parunare kuHarare nestudio 7 Mumwe murwiri webato reCCC vatapfumanei masaya vekumabvuku vanonzi vakapambwa nezuro pamwe chete nava Jeffrey Carlos nevanofungidzirwa kuti vasori. Va Jeffrey Carlos vanonzi vakawanikwa kumapurazi ekwachabwino kushamva nezuro kwakare asi vatapfumanei masaya havasati vawanikwa. Vakakwikwidza vakamirira CCC kumabvuku musarudzo yemunanyamavhuvhu vamunyaradzi Fibion kufa kutizwi vaudza Studio 7 kuti vange vachiri mushishi kutsvaga mumwe wavo uye vasvitsanyaya iyi kumapurisa. Hatisati tagona kunzwa divi remapurisa panyaya iyi asi Studio 7 icharamba ichitsvakurudza kuti zviri kufamba sei tigokuzivisa izvizhinji kana tanzwa mafambiro ari kuita nyaya iyi. Muhondo yeIsrael neHamas iri kuenderera mberi chikwata cheHamas chiri kuzivisa nhasi chazivisa manherano kuti chiri kumbomisa nhaurirano dzekusunungurwa kwevakapambwa nekuda kwemabatirwo ari kuitwa nyaya dzehondo iyoyi neIsrael kuchipatara cheAl-Shifa muGaza. Mumwe mukuru wePalestine audzwa nezvehurukuro dzekutapwa uku audzawo vatori venhau dzakasiyana-siyana pasina kudomwa mazita kuti kufambira mberi kwechibvumirano chaizosanganisira madzimai 50 kana kusvika 100 vana uye vakura kuburitswa panguva yekumbomira kwemazuva 3 kusvika 5 mukurwa chave kumbomira. Asi nhasi tichatarisa zviri kuvhiringwa nehondo iyi kuIsrael neHamas zvinobata nhau dzekurima muZimbabwe sezvo Zimbabwe neIsrael dziine kudyidzana munyaya idzi. mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvekurima vari sachigaro veboard reada vaIvan Craig kuti tinzwe maonero avo.
Ewa, ichokwadi, chekutanga, tongoda kuti aiwa tine hurombo nezviri kuitika kuizira ikoko nenyaya yehondo iyi. Zvinhu zvakangoitika vanhu vasina kutarisira. Tinoona isusu kuti kuIsrael ndo kune dzimwe nzira dzekurima dzataikopawo tichitevedzera kuno zvichienderanawo nemamiriro nekuchinja kwemamiriro ekunze enyaya yeclimate change. Saka maclimate smart agriculture ndiyo kwaanga achiwanika ikoko.
Ko iye murimi kumunda chikurukuru chaanga anongedzera achiti azo rasikirwa nacho chinozogona kuvhiringwa nehondo iyoyi ndechipi?
Tinoona isusu kuti nyaya dzekuti ivhu redu inenge risina kumira mushe, mvura inenge iri shoma, chii chatokwanisa kunge tichiita zvimwe zvinhu taikopawo kubva ikoko. Tozoona isusu kuti muno Zimbabwe mamune makambani kana kuti mune makambani ekuIsrael anoitawo zveirrigation, vanoita zvembeu, vanoita zvemishonga yekushandisa muminda maogani. Saka makambani aya nekufamba kwenguva anogona kuti kupera kunenge kwakuita mastocks, vanogona kushaya mukana wekuti vaudze zvimwe zvinhu zvekuti zvizviplese zviya zvinenge zvapera.
Marimiro anhasi ari kubatsirikana nenzira dzipi kubva muhukama hwekudyidzana kwezvekurima nenyika yeIsrael nedzimwe dzakakomberedza dziri kuvhiringwa nehondo iriko iyoyi?
KuIsrael kunoitwa mbeu dzemavhegetable dzakawandisa zvekuti makambani mazhinji anoita mavhegetables imo muno tongoti mulisadak vanenge vakukwanisa kuti mavhegetables iyayo anogona kupedzesera akushomeka, zvichizokonzeresawo kuti mambeu dzemavhegetables idzodzo dzizodhurewo munyika muno nokuti dzinge dzaakushomeka kwadzinenge dzichibva ikoko.
Murimi wanhasi wobatsirikana nenzira dzipi kana hondo iyoyi ikazoramba ichienderera zvamataura zviya zviwanikwa zvochitanga kushomeka kana kutotadza kuwanikwa, anga aita zvipi kuti arambe ari kumunda?
Zvatinge taakukurudzirana ndezvekuti ayo makambani anga achiti kunzira zvinhu zvekushandisa kubva kunyika iyoyo ngavatitsvage dzimwe nyika dziri kuita zvinhu zvakafanana kana kuti zvakatonaka kudarika izvozvo zvine mitengo yakanaka, uchitanga kuunzawo kuitira kuti pazvimwe zvonzi zvekuku zvavharwa tinge tane dzimwewo nyika dziri kutipa mbeu nezvimwe zvishandiso zvakasiyana siyana zvekuitirawo kuti aiwa varimi havazonzwiwo kurwadziwa nekuzoshaya kwezvimwe zvinhu zvavanenge vachiwana kubva kunyika yekunana Israel ikokoko.
Avo vange vari nyanzvi yezvekurima vari sachigaro webhoard reada vaIvan Craig vari parunhare kuHarare nestudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chevechidiki. Nhasi tina Taboka Ncube achitaura nemumwe muchinda ane makore ekuberekwa 20 and 29, Chris G, nevamwe vake vanobatsira avo vasina pekugara mudhorobha reBulawayo nechikafu, zvipfeko nezvimwe. Anoti ane shuviro yekuvhura nzvimbo yekubikira chikafu chichange chichipiwa vasina pekugara pachena mudhorobha iri. ngatinzwei hurukuro yaita na Taboka Ncube we Studio 7.
Kubatira tunongo batira watenge takwanisa mara meja pini takwanisa hari zine tuno kafu kutoa oni ande demi tuno batira wamene endi kuseka karani matira kuseka
ye vanu sofa vama batira ndeve kupi
right ishinsu tunongo na kondente toza kanyanya ne vanu arumatu vanu arumatu sometimes we tend to forget them kutu wana amutu mese utu wana amingu wa shikuru amingu za auto nini things like that after making a conversation now we need to realize that we want to go to the cinema feeling so normally if you know talk to the one who needs to have a mask problem so the one who needs to have a mask
chi chakaita kuti mufunge kutanga basa rakadai
So I've been following my videos and I'd be like, I don't know. You know, sometimes it doesn't need you to have a million people about how much you have one. Even a dollar can make a difference. So some of the people, I mean, that's even like a good dollar.
Saka mune sangano kana kuti zvakamira sei
right ipo zvinezvi ndakati ndine vamwe vakavhonetera ndo batawo navo vatakange sangano wekuti actually kuti Facebook vanhu vavo vonika ano kuda kutatikanisawo so hatikati editawa yatingati organization for the people of Colombia vakange vatawo comfort vanhu vano guys that you can get to this thing some of the guys who are able to get it is the best for one of our family vanhu
Vanhu vakaita sei chii chakakubatanidzai pamwe chete kuti munge muchishanda muri pamwe chete kudai.
Right, what I can say is, of course, the impact of the social media. Like, you know, I think I can do comment on all three social media.
Muchienda kumberi makatarisira kunge muchisimudzira basa iri zvekumba sangano here kana kuti muchangoramba muchingoita nenzira yamuri kuita nayo. Kana paine vamwe vari kuda kubata pamwe chete nemi vari kuda kubatsirawo vanogona kukubata ise.
Avo vange vari va Chris Godfrey avo vanozivikanwa nezita rekuti Chris G vange vari parunare kubulawayo na Tabuka Ncube weStudio 7. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Manera kanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande, nechimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ngati nzwei mubvunzo wanhasi unobva kune umwe mutereri wedu.
PaStudio 7 vakadiko vana mukoma Wande, aiwa ini ndinoitwa mukoma Andrew Jaregwa. Kuno kuchipinge uko ndinokumbira kubvunza panhau yeuapostora vakanga variko vana Pita vana Pauro kudai chokwavo kwakasiyana vamwe vakadanwa naJesu achiri mupenyu vamwe vakazosangana naye mukufamba saPauro kwozoitawo vamwe vana Bhanabhasi vakatsanangurwa nemweya mutsvene uvedu vatinawo nhasi anongoti aparidza mazuva maviri matatu akutonzi apostori Chimuti aparidza mazuva maviri matatu apostora Marasha uapostora hwavo uhwu huri kubvepinhai vakatumwa neshokuripira vari kufamba naro ndoda kuzivisa ipapo ndibatsireiwo ipapo
kutibetsera netsananguro yemubvunzo uyu tabata mufundisi Richard Moyo vari kuSouth Africa. Pastor Moyo,
regai ndipingure mubvunzo wabvunzwa namukoma Andrew Charekwa kuchipinge uko. Vabvunza mubvunzo wakanaka kukosei vaapostori vanhasi vaakungonyuka vawanda vaakungotyiwa mazita akasiyana siyana vakasarudzwa nani vachitaizwa kuti Jesu Kristu panguva yavakanga vari panyika pano vachiri panyama nemweya zvatiri tose vakasarudza vadzidzi vavo gumi navaviri namazita avo vakatizova naPauro zve vakazosarudzwawo nemweya mutsvene nana Bharanabhasi nana Timotheo nevamwe kukosei ava vaakuwanda vakasarudzwa nani futi vakadanwa nani. Shoko raMwari rinotidudzira zvakanaka uri zvikuru kuti vaparidzi vanotofanira kuti vave vazhinji vave vakawanda nokuti tinoziva kuti Jesu pane paakatuma vadzidzi vake kundoparidza nekuporesa vamwe vakataona vamwe vanhu vakanga vachirayira madhimoni zita renyu asi avadzivisa asi Jesu anoti vairayira nezita rakanzi nerenyu kanzi vaifanira kuti vadzidzi kuti vamwe vamwe vedu saka unodzira kuti vaparidzi vanofanira kuti vawande nekuti munda mukuru unoda vashandi vazhinji unoda vanocheka vazhinji iro shoko raMwari rinotaura kwazvo kuna Luka chapter 10 pamusoro wemashoko ripo vana makumi manomwe vanotumwa kundoparidza nokuporesa pawani shure kwaizvozvo Ishe wakati akagadzazve vamwe vana makumi manomwe akavatuma vaviri vaviri pamberi pake mumaguta ose uye kwose kwavakanga achida kuenda tu akati kwavari kucheka kukuru asi vabati vashoma naizvozvo kumbirai kuna wokucheka kuti abuditse vabati vazhinji pakucheka.
Mushoko raMwari mune dudziro here Pastor Moyo?
Shoko raMwari rinodudzira zvakanaka kuti Jesu atuma vadzidzi vake kundoparidza nekuporesa akati rambai muchikumbira kuti vamwe vabatsiri vave vazhinji vanozocheka kuti munda waibva munda wakura kududzwa kuti nyika yakakura iri kuda vanhu vakawanda vanofamba neshoko raMwari vachiparidza vhangeri raJesu Kristu sezvatinoziva kuti Jesu achitaura kuna Matthew chapter 28 kuvhesi ya 19 na 20 anoti endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose muvabhubhenzera vemwana kuvana mweya mutsvene kududzwa kuti vanhu vakatumwa nevhangeri vanhu vazhinji vana Pita vakafamba neshoko ravo kukauya vakawanda kuburikidzawo nesuwo pano tiri vamwe vamwe vacho vari kushanda neshoko raJehovha vari kuparidza iro vhangeri nokuti vanodiwa kuti vashande mukati memunda uyu vanhu vakawanda zvikuru sezvatinoziva shoko raJehovha Mwari rinotora futizve kuna Johani chapter 15 pamuzambiringa Jesu ati ndiri muzambiringa wezvokwadi isu tiri matavi kwakuti matavi ose ari muna Kristu anofanira kuita basa raKristu nenzira yakanaka asina zvibereko achabviswa achabviswa akakandwa mukati memoto saka nhau yokuwanda kwevanamati vaapostori chiri vakawanda nenzira ipi vakatuma zita akasiyana siyana izvo zvisakudya imwoyo nokuti nemuwo mukoma Andrew Charekwa munofanira kuti muwo umwe wacho anotofamba achiparidza vhangeri uri Kristu akatuma vanhu vazhinji kuti shoko raMwari riende mberi ndosaka muchiona shoko raJehovha richitekeshera vanhu vachiwanda vanotoparidza vashoma munda uyu unoda vanhu vakawanda unoda vanotocheka vakawanda nokuti zviyo zvaibva chero zvakadaro shoko raMwari rinotaura kwazvo pamusoro pemasawi kanzi regai masawi nezviyo zvikurirani kuna Matthew chapter 13 verse 29 vaka vane zviyo zvakamera kuti mukurarama kana mukunamata kuvatsvene kavaposto ipapo munogonokuwawo nemasawi anogona kuuya vakapfekawo matehwe egwaivo vari maperi asi vanhu vakafanana iwo vakafanana masi kunonzi anozoonekwa pai pakuchekwa saka anoziva izvo ndikristu saka vaparidzi vanofa kuti vawande sezvamunoziva kune rudzi rwakanga rurwejobho wana Koniriosi kwakatumawa napita vakafamba vachiparidza vhangeri vanhu vakatendeuka kana sivo vakagadzirwa vamwe vapostori kukutsokora mwari ende mberi saka vapostori vacharamba vachiwanda kuwanda kwevapostori hakuna kuipa asi kushoko rajehovha rofa kuti riende mberi kuwanda kwevanoparidza vhangeri hakuna kuipa
tinotenda Pastor Richard Moyo netsananguro yavatipa ndipo panoperera chirongwa chanhasi tumirai maaudio enyu kuwhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda kuna Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo katinoshandisa muchirongwa chino. Chikwata cheDynamos chapinda pachinzvimbo chechipiri muCastle Lager Premier Soccer League izvo zvave kusimbisa mukana wavo wekupedza mwaka uno vari pachinhano chechipiri ichi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi charova chicken in 2-1 ndokupinda mapoints makumi mashanu nemana uyezve pachinhano chechipiri asi chakaenzana pamapoints nemanika Diamonds iyo iri pachinzvimbo chechitatu. Shadrack Nyawa naElton Chikona ndivo vakandira Dynamos zvibodzwa zvakakosha izvo zvaunza mhemberero mumusha weDimbare. Dynamos yanga isina vatambi vayo vaviri Frank Makarati naTanaka Shandirwa pamwe nemurayiridzi wavo Genesis Mangombe avo vane chikwata chenyika cheZimbabwe kuRwanda. Lloyd Chigove ndiye arungofanorayiridza chikwata ichi pachinzvimbo chaMangombe. Islanders yarova Herentals 2-1 muBaba Field Stadium. Bosso iri pachinhano chechina asi kwasara mitambo miviri chimwe chezvikwata cheDynamos Manika Diamonds neHighlanders chinokwanisa kupedza chiri pachinhano chechipiri. Kurohwa kwaitwa Herentals neBosso kwasiya maStudents ari pachinzvimbo chechitanhatu nemapoints makumi mana nemasere asi murayiridzi wavo Kumbirai Muti wekuziva anoti ingadai vasiri pavari apa dai vasina kudonedza mapoints nezvikwata zvavanoti zvidiki.
Confidence ndokomana uye nenyaya yekudherera kana vachitamba nemateams ari almost of the same level.
Mhemberero iri kuenderera mberi mumusha weNgezi Platinum Stars zvichitevera kutora kwavakaita mukombe weLeague nezuro. Murayiridzi wechikwata ichi Tekshua Chiragwi anoti kunzwisisa chinangwa chechikwata chavo kwevatambi vake kubva mwaka wapera ndiko kwaita kuti vatore mukombe weLeague uyu. Asi Ngezi haisati yapedza basa remwaka uno sezvo vane mutambo wechibuku trophy neDynamos uyo uriko musi wa3 zvita muBaobab Stadium. Mune mimwe mitambo yatambwa nhasi Yada yarova FC Platinum 2-1. Triangle yawira pasi mushure mekurohwa 2-0 neBlower Chiefs zuva rimwe chete waange yashandisa kutambira pamusha ndokunda Black Rhinos 3-0 ndokubudawo mugungano ratarisana nenjodzi. Green Fuel yaita mangange 2-2 neCapes United mushure mekunge Capes United yambenge yakarohwa 2-0. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chemaWarriors chiri kuungana chese muKigali mangwana vakamirira mutambo wekutanga we-2026 World Cup neRwanda uyo uriko nechitatu nenguva dza3 masikati. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno nezvemusouth Africa vatove muKigali kumirira vatambi vanotambira zvikwata zvemhiri kwemakungwa kusanganisira Marvelous Nakamba uyo anotambira Luton Town muEnglish Premier League. Vamwe vatambi vari kubva mhiri nde Jordan Zemura we Udenese kuItaly. Brandon Galloway we Plymouth mu English Championship. Tine Jadebe we Houston Dynamo ku USA. Munashe Garanganga we Sheriff Tiraspol ku Moldova pamwe na Admiral Muswe we Exeter City ku England. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Carriot.
Na iyo inyaya tabata shika kumagumu echirongwa chedu morara zvakanaka vateereri.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.